isuse patoguru reMDC inotungamirirwa nababa Morgan Richard Tsvangirai tinonyunyuta zvakasimba zvikuru. Ndati zvikopokopo zviviri zvinofamba naamai ava amai Grace Mugabe zvikopokopo zvehurumende yeZimbabwe. Zvino tinoona amai ava vari kutenderera nyika yose nezvikopokopo zviviri izvi ivo havasiri nhengo yegavhenmendi. Zvino kutotaridza uori hwepamusorosoro toenderera mberizve tinoona kwose kunoenda amai ava vazhinji makurukota ehurumende vanotovateerera kunge nyuchi iri kuteera ruva. Tovonazve kuti vasvikeyo vakatanga kupa vanhu mupunga, cooking oil, mataratita, madhishi achipuwa masvutu, hembe, shangu, vamwe vachipuwa nedoro vachitomwa vachidhakwa. Zvorevazve zvinhu zvose izvi kutoropodzwa kwatinozviita zvavanopa vanhu zvinhu zvaitorerwa mavhenda. Toonazve kuti mataratita awa akabva kuBrazil akatengwa nemari yehurumende panotova ne$71 million facility.
Vagu, tindokusiyai ipapo, ndozova mune zvakawanda zvekutaura, tomboenda kuna vachirumanzu.
Vagu havo zvevari kungotaura havo zvepfungwa dzavo. Zviripo zvimwe zvinhu zvekuti unoda kutaura at the end of the day zvisingashandi. Tsvangirai paanga achitenderera nenyika ari munyanza navakadzi vake zvanga zvisingazikamwi izvozvo kuti ndii prime minister wenyika here, asi ava vaifamba navo vachimwa waini vava nebhajeti. Kana vanhu vasingazivi kuti chinonzi first lady chii, saka achinzi first lady unopuwa rekemendo, ndozvamufanira kuziva. Kana achirara napurezidendi in hotel, 5-star hotel, havinzi president ndo vanorara vari voga, vane mhuri yake. Saka zvinoita Grace Mugabe hapana kana chakatomboshata. Ndo zvaingoita votsvangirai navakadzi vake vese vaingopuwa chi first preference savakadzi vane prime minister kana kuti magirlfriends ani prime minister. Saka hapana chakatomboshata ipapo. Secondly, equipment iri kudistributwa iri kudistributwa kuvanhu kuma irrigation schemes akasiyana siyana, hazvisi kudistributwa kumhuri yokwaMugabe. Saka vagutu vanofanira kuunderstanda kuti chii chiri kuitika, zvokuti MDC ibato guru. Of course ibato guru, kune zvimwe zvima MDC zvakati wandei wandei, izvozvo hatipokani nazvo, but he must think as a lawyer. But anyway, munongoziva maloya akaibasa ravo vanomirira kana nhema, munhu achinyatsozva kuti inhema.
Vagoti, mati maito here tsvagurudzo yezvamuri kutaurira izvozvo kuti zvose izvi zviri kushandiswa pasina mvumo?
Tsvagurudzo takaita zvakanyanyanyanya pari zvino iko panodei kuri kuti uri pano Jonga. Ndaito kutaridza mapepa andiinawo anotaridza sosi yematarakita aya kuti akabvepi. Saka bezvinzi anogoviwa, angadei achigoviwa. Tine ministri yeagriculture kwava Madeuko, neministri yeminda kwava Mombeshora, ndo vangadei varivo magovernment departments anogova. Zvino apa tiri kuona kuti zviri kugoviwa kumapolitical party rally. Grace Mugabe haasiri egovernment official.
Vachirumanzu, veruzhinji vangada kuziva kuti kana vachimirira basa semudzimai wemutungamiri wenyika vari kuzosarudza sei vachingopa vanhu vebato rimwe chete.
Vanhu vakarambidzire kuva mamembers ezanu PF. Kana usingadi kuvaka members ezanu PF unokupiwa. Problem iripo chii? Muno muzimbabwe kwakanzi munhu angova wezanu PF chete here? Ndo misconceptions iripo. Ende munhu anoda kuva member yezanu PF anojoina, izvozvo zvinozikamwa. Kana ivo vagutu vachida kusiya tsvangira sezvakati, vamwe vanongosiyazve kana vachida kuwanavo chibabwe kana matarakita, vanouya vachiwana ndokuti mhuri yavo igute. Ivo vanozva ndo vakaunza masanction.